manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikumi 21 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tichitendawo kuti vana baba vose mava nezuva rakanaka Pazuwa rino re Father's Day. Inendini Blessing Zulu, ndiri Washington DC nchiti, hezunezi rumuchirongwa chedu cha nasi.
Tangataka runga msanganu na Minister of Health, Lao Badayamua. Sinu titarondo wa unzuanga wa kumatrarezi mwoswa ukosaka. Msanganu washa unawuzo kwansa kuendera mbelese kuurunga kwa tangataka ita.
Mamwe mazimai maviri ofa nechirwereche coronavirus, Uko urumende iri kutatarika kugadzirisa nyaya yekura mwamabasa kwa vanachiremba nevakoti.
Isusu izvozvi takatomirira meeting yatichasangana navo. Zvichaturwa meeting imomo ndozvatichaturira vashandi ndozvatinenge tiri ndozvinhu zvatawirirana izvi.
Vashandi vehurumende votarisira kuita hurukuro dzemihoro svondo rino. Motori wenhau Cornelius Nduna oradzikwa kuchivhu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti pane mamwe madzimai maviri akafa nechirwere checoronavirus kuGweru nekuBulawayo. Izvi zvave kureva kuti vanhu vatanhatu vashaya munyika nekuda kwechirwere ichi. Vabatwa nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi masere nevatanhatu kana kuti 486 uye vapora vave makumi matanhatu nevana kana kuti 64. Vanhu vavhenekwa utachiona uhu vadarika zvuru makumi matanhatu nezviviri kana kuti 62,000. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira hurumende kuti zvinhu zvinogona kutonyanya kuipa kana ikasagadzirisa nyaya yekuramwa mabasa kwavana chiremba nevakoti nechimbi chimbi. Vamwe vana chiremba nevakoti vakatanga kuramwa mabasa svondo rapera vachitsutsumwa nemari dzavari kutambiriswa. Nyaya dzeuori mubazi rezveutano dzaunzawo kunyunyuta kwakanyanya munyika. Vana chiremba vakuru nezuro vainge vaine urongwa hwekuita hurukuro negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo asi zvakakundikana sezvo vainge vari kumatare uko vari kupomerwa mhosva yekuita zveuori pakutenga zvikwanisiro zvekubatsira mukurwisa COVID-19 kana kuti maPPE. Vamwe vari kunyunyutawo kuti kusungwa kwavamoyo kubata vanhu kumeso nekuti havana kubvira varara mujeri uye hurumende haina kupikisa nyaya yekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyangwe mhosva yavari kupomerwa iri kunzi yakakomba. Mukuzeya nyaya yekusungwa kwavamoyo nekuramwa mabasa kwevashandi vemuzvipatara tabata munyori mukuru musangano ravana chiremba reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara.
Kusimuka kuruta inflation kwa kuonzeresa kuti mari iri kutambirwa nachiremba namukoti inge iri mari isingakwanise kutenga sekutenga kukwaya isiita nguva dzose. Saka izvi ndo zvaita kuti vati kuhurumende itiri kuda kubhadharwa mari iri nani uye mari isingarambe ichingorusa value yayo neinflation mazuva ose. Tanga takaronga musangano na Minister of Health Lao Badayamua. Sino titazondo wa unzuanga wa kumatrarezi mwoswa uko saka. Musangano washa unawuzo kwansa kuendera mbelese kuurunga kwa tangataka ita.
Saka vanachiremba wakuru wargu ratizira oere munga nyazo jekisa kutinde wapi wargu ura mwamabasa.
Wana chiremba wakuru we Senior Hospital Doctors Association. Wano tsigira chikonzero chirikuiswa mberi na namukoti. Pamwechete nana chiremba wadiki kuti mari haichakwane. Uye kuti mari yajikwa ina inflation. Uye kuti tinofana kubhadharwa nemari inotenga ine zvainorewa. Asi pari zvino takamirira yedu musangano zvawanga wanzuripo ndowatanga tamirira kuti tunoti zvakamira sei saka tishaka mizila iko zongu tutonoti tochifambila mbili tichenda nekupi
aka musiku irana ni maria ka wedzerwa ne urumende i iro sondo rinoe
makwiri zu aita mitengo ya zreno mumashop matino tenga ne maria wimbiswa ne urumende wanachiremba kabaru kuti iyo hazisi kufambilana
ko mari iya yanga ichimbobva kukambani yava masiwa iri kufamba osei apa Dr. Msar
kambani ye Higher Life Foundation iri kuita sekuimbisa kwayakaita kuti tichange ichibhadhara mari yayakavimbisa havana kumbotyora zvavakatsanangura asi kunyange zvakadaro inflation yaita kuti mari imwe chete iyoyo inge ichitadza kuwa nevhalu imwe chete yakanga inayo tinoda kuvatenda vamasiwa ne Higher Life Foundation nekuti chikamu chavakaisa chaunza kuyeruka zvishoma kumachiremba asi kumanesi kwabva kwatonyanya kukuomerwa zvokuti tinoti isu dai hurumende yedu yakwanisa kudzora mwoyo wayo kuti vanamukoti vakwanise kubatsirikana
munyori mukuru musangano ravana chiremba vakuru reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association Dr. Aaron Musara vari parunare muHarare zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 African Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 297,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica uye vashaya vadarika zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemashanu kana kuti 7,925 vapora vanodarika zviuru zana nemakumi mana nemaviri kana kuti 142,000 uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni masere nezviuru mazana masere kana kuti 8.8 million Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo muri vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil vanhu vafa muAmerica vave kusvika zviuru zana nemakumi maviri kana kuti 120,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matanhatu nematatu kana kuti 463,000 vapora vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu kana kuti 4.3 million vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona rambai muchiteerera zvirongwa zvedu asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata Saichigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vari kutarisira kuita musangano nehurumende pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council svondo rino vanoti vari kuda kuti vakurukure nyaya dzekuti vashandi vawedzerwe mari dzavanotambira gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti naurano idzi dzange hadzo dzagara dzave pedyo nekuitwa
vashandi vehurumende vanofanira kuti vaite nhaurwa dzavo dzekuwedzerwa kwemari iwo mwedzi uno waJune the Joint National Negotiating Council inofanira kuti igare zvakare pasi vataurirane vaone kuti chii chingaitike kuti mari dzevashandi vehurumende dzingakwidzwa zvakadini
mashoko egurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vari muHarare hurumende svondo rapera yakambowedzerawo vashandi mari yekuti vambofanobatsirikana asi masangano ose evashandi vehurumende ari kuramba kutambira mari iyi achiti haikwane mukuziya nezvenyaya iyi tabata amai Alexander kuti tinzwe zvizhinji
ndinodaira kuti ipublic knowledge kuti isu veApex Council takamirira vashandi vehurumende tanga tagara tichiti hurumende tipei mutitambirise mari nema US dollars kana kuti motipa mabondi anoenderana ne ma US dollars atatambira muna October 2018. Izvi zviri zvinhu zvekuti tanga tichinyangwa tikaenda kuma negotiations zvinhu zvanga zvichitinetsa kuti tibude nezvatino zvinenge zvichitifadza iso.
Asi chii chiri kupa kuti iko zvino musimbirire kuti mupuwe mari dzeku America idzi?
Tikazotarisa zvazoitika paitika COVID apa, muchatarisa kuti hurumende yakatendera kuti vana muzvina business vacharge ma goods and services muma US dollars. Zvadaro hapana pamwe pauchaenda muno muZimbabwe paunoda kutenga kana paunoda kuti uwane chii zvacho, vanhu vese vakutongoda ma US dollars. Kana anotengesa chibagi chacho chekugocha paroad anotokudza kuti onda kuda US dollar. Saka izvi ndo zvanga zvanyanyisa kuti dzvanya chaizvo, zvokutoti izvozvi tichitoti patinosangana chichemo chedu chikuru changa chiri chekuti mari yedu ngaichibhadharwa iri ma US dollars, nokuti hazvigone kuti isitirambe chitambira local currency yacho the form bond, but at the end of the day everything else is charged kwa nema US dollars. Saka zvinhu zvanga tanga chida kuti titaurirane nehurumende tichiti isusu mari yamurikutambirisa haisi kutenga.
Asika svondo rapera, hurumende yakawedzera mari nezvikamu makumi mashanu ekubva muzana kana kuti 50% ikati muvhurewo manostro accounts ekuti mukwanise kupuwa imwe mari yekuAmerica iri kunziyo COVID allowance yemadhora makumi manomwe nemashanu. Munoti kudii?
Zvaitika izvi zvaitika hazvo. Tiri kuona zvekungotenderera musocial media umu. Isusu izvozvo hatizvitambire. Isusu izvozvi takatomirira meeting yatichasangana navo. Zvichaturwa meeting imomo ndozvatichaturira vashandi. Ndozvatine tiri ndo zvinhu zvatawirirana izvi. Asi pari zvino hatisati taziva kuti zvichafamba sei manegotiations edu, asi tiri kutarisira ma US dollars.
Sachigaro wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council, amai Cecilia Alexander, vari parunare muHarare. Muturi wenhau Cornelius Nduna, uyo akashaya muHarare nemusi wechina, aradzikwa nhasi kumusha kwake kuMasasa kuChivhu. Hama neshamwari dzichiti aiva munhu aiziva basa rake zvikuru sei kuburitsa nyaya dzeuori. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Avo ihama neshamwari dzanduna kuChivhu nhasi vachimuradzika. Mutauri wemhuri vaProsper Chonzi vanoti mhuri yarasirwa zvikuru, uye Cornelius munhu anga asinganzvengi pachokwadi kubasa nekumhuri.
Cornelius anga ari munin'ina wangu, but he was more of a friend than munin'ina. We used to do a lot of things together. Anga tichishanda tese zvinhu zvakawanda mumhuri. Anga tichiita naiye nakoni. Kushayika kwake zvisina tarisiro zvatigura kunorira. Asi gwanza rekuti richanetsa kuti rivharike. Nengo chitarisiro kuti maanin'ina makusvika vanin'ina makumafifty makudai makugadzirira kuti upenyu hwakanaka, muchikudzawo mhuri dzenyu, muchivaona vachikura vachienda kuchikoro. Mungonika.
Vachonzi vanoti vakaziva zvakawanda pakutapwa nekutorwa kwenhau kubva kuna Nduna.
Kuti mukomana anga richitaura chokwadi, uchida kana usingade chokwadi chinongobuda. Saka ndinotendawo nematorerwo ari kuita nhau kuti munhu anongotaurawo zvaari kuona zvinhu sezvazviri zvichiinforma the public. Semashandira aita Cornelius anga asinganzvenge-nzvenge zvaari kuona, achiwirira nazvo asingawirira nazvo anongokutaurirai. Zvanga zvichishanda zvakare mumhuri kuti kana akadai handisi kuzvida izvi mukoma madii taita takadai. Ndo zvatanyanyosiyirwa kuti kutaurirana chokwadi buditsa zviri pamwe. Ende anga asingaite graji zvekuti ndichazoti ndokuudza mangwana ndomboita gore ndakagumbukira, kwete aibva angozviburitsa ipapo nyaya yatopera.
Mumwe mutapi wenhau yakashanda naNduna kwemakore akawanda, Farai Musaka, audza Studio 7 kuti Nduna aisava muferefeti wezvemhando rokwati chete, asi aisimudzira vatori venhau vechidiki.
Handingati nyaya yekuti handingatauri panapa ndichimirira vanhu vakashanda naCornelius. tinotaura sabhururu samukoma nekuti pendakatanga nichibva kupoli kuattachment yangu ndakatanga kuchira kuherald news editor wangu remungoshi wakanditi munhu uchafamba naye ndiCornelius ndiye uchakufundisa basi kubva musiwo nawo tikazosangana zve kustandard akazotanga kundiintroducer akushanda kuAPTN ndaishanda seassistant wake futi azvazviri zvebasa ushamwari hukoma hapana hama dzangu dzisazivi Cornelius hapana hama dzake
uyu akazvarwa muna 1970 akashandira makambani anosanganisira Masvingo Provincial Star Herald, Standard, nemakambani ekunze uku akadzisa basa vechidiki vakawanda. Ndakamirira Studio 7 kuchivhu, ndini Kodun Manguja.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro vakaita musangano wavo wekutanga wekutsvaga rutsigiro kubva zvatanga chirwere checoronavirus kuTulsa, Oklahoma. Asi musangano uyu haona kuuya vanhu vainge vakatarisirwa sezvo vanhu vakawanda vachiri kutya kutapurirwa chirwere checoronavirus. Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa muna mbudzi. Vanhu vatatu vakaurayiwa vamwe vatatu vakakuvara zvakaipisisa muguta reReading kuBritain nezuro mushure mekunge varwiswa nemumwe murume ainge aine banga. Kunyange hazvo mapurisa akati izvi zvinenge zvisinei nechekuita nevanopfurikidza mwero vanowanzozviita. Kuferefetwa kwenyaya iyi kuri kuenderera mberi. Guta guru reAmerica reWashington DC riri kuenderera mberi nekuvhura mabhizimisi zvishoma nezvishoma mushure mekukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kutanga muna kubvumbi. Meya weguta iri amai Mario Bowser vanoti vanhu vanokwanisa kuungana vasingadarike makumi mashanu uye makereke nenzvimbo dzekudyira otangawo kushanda asi ari pazvikamu makumi mashanu kubva muzana. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ndinokamuchira muchongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega-rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yehuori. Nyaya yehuori inokanganisa here ramangwana renyika pamwe chete neupenyu hwevechidiki. Muchirongwa tina vaKelvin Manduna, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Juna di nomgamchira mchonga chedu makadei
ndifara makati
aiwa tinan nemaondere nyimungati huori watekeshera munyika yose
nyai huori ndingati chato vachirwere chiri kuuraya nyika yeZimbabwe. Takaudzwa pakatorwa nyika muna 2017 nemauto navamunangagwa kubvisa kwavaita vamugabe nechisimba kwaive pakuda kwekuti kune matsotsi nemakororo anga akakomberedza vamugabe. Asi tiri kuona kuti uori watowedzera kupfuura nguva yavamugabe. Munhu wese ave mukati mawo uori wacho. Hapana chinoitika muZimbabwe chisina uori mukati mazuva ano sekuwana kwedu. Nevegusidza kwacho vari kuchema nyaya yecorruption.
Tinonzwa hurumende yavamunangagwa ichiti vari kushanda nemazvo mukupedza nyaya yecorruption. Mabata nyaya yesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission vazhinji vari kuchema vachiti hapana zvairi kuita sangano iri. Asi honaiwo pabva kusungwa vaObedaya Moyo. Tichirangarira zvakare pakambosungwa Honorable Christa Mfumira nenyaya iyo yehuori. Hamungati hurumende yavamunangagwa iri kushanda nemazvo here mukugadzirisa nyaya?
Aiwa ndingati pasungwa matemba kuchisiwa mabrim nemabhas achienda mberi. Priska munoyeuchidza nyaya yava haisati yapera saka tingapemberi. Munhu akasungwa hapana chekupembera. Tinopembera kana munhu aitwa conviction kaya kwanzawo futi kuwana mari akasungirwa munhu kuidzora saka zvekusunga vanosunga havo asi vanhu vacho nyaya dzacho dzongotsakatika
nyaya yehuori inokanganisa sei ramangwana renyika pamwe chete neupenyu hwevechidiki munyika
huori chinhu chinouraya development chakafanana nesora rinouraya macrops kana munhu achidedza kurima chese chinhu chatichida kutenga senyika mazuva ano muzimbabwe chine huori mukati zvozokosta mayouth edu maprograms atati tichifunga kuti tiri kufinansa achabatsira upenyu hwavo achienda kuti kuve nemabasa haazoshandi zvatava tichifunga amwe acho anotofa
tine vechidiki vave kuita nyaya yehuori senzira yekurarama sezvo munyika musina kana mabasa ndanchikumbe kuma wakandire mashoko enyu ekupedzisira tichipeta huri kurenu
vahove ini mayouth ekumusha ndinotovatyira pandoshanyira kumusha ndichitaura nemayouth ndichiona mashandiro avanoita ndatoona kuti kwavari chitsotsi ndoo magariro unoona vakuru vava kuti vakuru venyika mapolitician chero vanozviti vana muzvina bhizinesi vese vari mukati mecorruption ndingati chingatosarudza kutosarudza kushandura mapolitician atiinawo ende hazvina zvekuti mdc zano nekuti kwese kune corruption futi
saka zvino nyaya yacho inogadziriswa sei
togona kugadzirisa pakuti 2023 paanouya tive semavoters tichidhimanda kuti aroda kumira achiti ndisarudzei tichimuongorora kuti munhu akamira sei
tinotenda vakelvin manduna nekutora nguva mukupinda muchirongwa chedu mhuri yezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nevechidiki pamusoro pezvavari kusangana nazvo munyika chirongwa the connection 8-9 PM mhuri yezimbabwe pano pane penyu restudio 7 musakanganwe tisati tapeta chirongwa chanhasi ndangachida kutora mukana uyu kucherechedza zuva ranhasi zuva rakakosha zvikurusa muri zimbabwe nhasi izuva refathers day saka ndanga ndichida kutora mukana uyu kumbotaurawo navana baba vana baba kwamuri ndinoti happy fathers day kune mudhara wangu ndoda kutora mukana uyu kuti ndikutendei musaikwa siziva tinotenda happy fathers day vana mudhara pasi rose haiwa tochipeta ka chirongwa chedu chevechidiki anokuoneka ine mufaro musakakangwe tichange tiri pano nemusi wechipiri 8-9 PM ndine wenyu Mike Hove bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba.
Vatereri ndinoimba kuti muri nani henyu kwamuri uko. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ichokwadi kuti zvinhu zviri kunetsa zvakanyanya mazuva ano. Kufambidzana kwevanogona kubatsirana kana kunamata vese kuri kunetsawo naizvozvo nhasi takumbira Reverend Gladman Kapfumvute veUnited Methodist Church vari mumadziro estudio 7 mudunhu reMaryland kuti vatipe mashoko esimudziro kuvatendi vezimbabwe avo vari pakaoma.
Mazita baba, chekutanga ndomutenda zvikuru nekundipawo mukana uyu wekutaura kune vanhu. Ndinowa mhoro dzamu zita ramambo Jesu. Masoko anoda kutaura akatsamira pasoko ramwari anoonekwa kuna mapisarima chitsauko chezana nemakumi mairi neimwe vesi yekutanga Psalms 121 verse 1. Ndinosimudza maziso angu kumakomo, rubatsiro rwangu runobvepi? Rubatsiro rwangu runobva kuna Mwari wakasika denga nepasi. Ndopandingada kuti nditsamire ndichitaura kune vanhu. Chirwere checovid-19 chakauya muna 2019. Hapana aifungira kuti tichawane ichi chirwere, asi Mwari wakachibvumira kuti chiwepo. Chatora vanhu wakati wandei muno muAmerica. Vanhu vafa vaakusvika 120,000 vari kurwara neichi chirwere pasi pese vapfuura 2 million. Zvinorwadza kwazvo tinototi kune vakarasikirwa nehama dzavo nadzoi dai mwari wakunyaradzai kune vari kurwara toti tinokunamatirai kuti mwari wakurapei kuna kuna vasati vabatwa ndicho tinonamata kuti chirwere chiitwe asi ndosimbisa tokuti vanhu musatsondora ngatitarise kuna mwari Mwari vachatibatsira kuti chirwere chibve.
Mubasa renyu umu munosangana nezvakawanda nevanhu vane zvinhu zvinovanetsa. Chamati masangana nacho chinobva kuvatendi vanotaura nemi ndechipi uye munoti chii kwavari.
Chikuru chandasangana nacho ndicho chirwere cheCOVID-19. Kune muri mukati mwesangano rangu yakarasikirwa nemudzimai namai na anti zvakanetsa zvikuru mukuti izvo sezvomunoziva nekuda kwelockdown hazvigoneki pakuti muunganise maungano yamunoita mazuva ese ndakaungana nevanhu gumi chete ndakavasimbisa kuti vamire pana Jesu ndiwo mazwi endinotaura kune vanhu mirai pana Jesu nekuti pana Jesu ndipo pane upenyu ivo vakataurwa kuti vakauya kotipa upenyu hwakazara ndiwo mazwi endinotaura mirai pana Jesu
manga mune musangano wevabhuri mungatitaurirawo pamusoro pamusangano uyu uyezve kuti wafamba sei
chekutanga ndinoda kutaurai kuti tinotenda mwari kuti vabvui vari munorth america kureva canada neunited states vanobva kuzimbabwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri mudiaspora munorth america zvakaronga kusongana zvinosongana musi wemugobera wega wega panguva dzakasiyana siyana sezvinoziva kuti nguva dzakasiyana siyana tinosongana tichinamata saka nhasi unoyu tatine chidzidzo chine chekuita nekuroorana kwakamira musoko ramwari nemumagariro edu sevana vezimbabwe nekutochengetedza sei kwokuroorana ikoko zvafamba zvakanaka chaizvo chapuwa nareverend dr gwinya yemuzorewo
tichakusheedzai zvekare kuti mugotitaurira pamusoro pezvirongwa zvatenderanwa teereri vangafara zvikuru kuti vanzwevo pfungwa dzenyu panyaya iyi
ndingafara kwazvo kutaura nehama dzedu kwese kwese kwadziri pamusoro pekuti tochengeta sei dzimba dzimwe dziri kuparara zvikuru kune vana vedu vari mudiaspora vari kutadza kuti vodzibata sei dzimba vamwe vari kuita masmall house saka ndingafara kwazvo kuzodzoka pamwe ndinokutendai zvikuru nebasa ramuri kuita rakanaka
tinotenda mazita enyu
mazita
tinotenda zvikuru mufundisi Gladman Kakungute veUnited Methodist Church vari mudunhu reMaryland muno muAmerica pane nyaya dzechitendero dzakawanda dzatinofanira kuti tikurukure asi kana muine nyaya yamunoda kunzwa kubva kune vamwe vatendi kana kuvafundisi tiudzewo tigoipinza munharaunda yedu yatiinayo iyi tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 ini ndini Tanonoka Wande ndichikumbira kuti muve nevhiki kana kuti svondo rakanaka
tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pashortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro inawo zvakare mamwe madzimai maviri oshaya nechirwere checoronavirus uko hurumende iri kutatarika kugadzirisa nyaya yekuramwa mabasa kwevamwe vana chiremba nevakoti vashandi vehurumende votarisira kuita hurukuro dzemihoro svondo rino tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soko izika tisenda ba ku VOA ndebele.